しはがゆれ、がゆれ。
Vashitara pavaenda kunobata maoko parufu rwenhengo yekomite pamusoro yebato ravo vaPatterson Dzamara mumusha weGlenview nhasi vachamisa vati veruzhinji vanofanira kuzvipira kuzvisunungura kubva muunhapwa hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa vachiti izvi zvinofanira kuitwa murunyararo. Vachamisa vati veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo munyika vakati zvave kutoda kuti veruzhinji vagwinye.
Vangazama kuda kupedza tose kuti hatisati tatanga ikano vari kurisa mhere mazodai hatisati tatanga kuronga. Taronga murongero chayo kuti tati ho munyika muno hapana chinofamba muno. Tamira. Taudza vanhu kuti we are now going after dictatorship in this country. Nobody is going to stand. Hatisati tatanga. Iwo rungoona munhu iso. Obva yabikwa. Ichiri kuundurwa. So musati vhundusira musamungati tinomhanya zvokuti uyai kuno. Uyai kuno. Hati invite we to a struggle. We will define and dictate the terms of our struggle. Ende tichakuudzai kuti kana tasvika paka mina so. Get ready kwese kwa muri. Kuti mumiririre nyika yenyu murunyara. Tine kodzero dzokuti taneta. Tine kodzero dzokuti hatichadi. Tine kodzero. Bosi kutungamirirwa. Huda. Kukanya urongana. Zvanza zvinogezana. Hakuna anotungamirira asingadi kutungamirira.
Vachamisa vatorawo mukana uyu kukurudzira nhaurirano pakati pavo navamunangagwa. Vachiti ruzhinji rweZimbabwe rwaomerwa neupenyu. Zvisinei nekuti munhu anobva kubato rezanupf here kana kuti kumapato anopikisa.
Ndo zvinokanganwa munangagwa. Kumhanya international kuita re-engagement ye-international community. Usati waengaja nesu kuno. Unobvunzwa kunzi kochamisa wakataura nei. Because vataura nei vanobvunza isu kuno. So that he is a true end character. He is arresting people. He is terrorizing his own citizens. What did you want? They will listen to us. Those are not so that we are going to Gare Mumba, Musinga, Rani Baba, and Mai. Those are going to talk about Zambia. Can I have wisdom? Taura 9 a.m. This is to pay Mazan. Everything you can do, as it was said. No tears who cut in any eyes, this is the Mazan. Imenya akapera.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafano bata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi reZANU-PF. Asi ZANU-PF yakaburitsa mashoko kare kuti anenge achida kuita nhaurirano anofanirwa kupinda muurongwa hwePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD uwo wakaumbwa navamunangagwa kuitira kuti mapato apinde munhaurirano. MDC Alliance haisi mugungano rePOLAD iri sezvo richipikisa kusarudzwa kwavamunangagwa semutungamiriri wenyika kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatambira kudomwa kwavakaitwa neZimbabwe Electoral Commission semunhu akakunda musarudzo wemutungamiriri wenyika. Asi nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking vatinashe Eric Muzamindo vati sangano ravo ratotanga kuedza kuti munyika muitwe nhaurirano.
Apoendwa namunangagwa ndinoona kuti nhaurirano kuti ibudirire pakati pemapato mairi anokukwidzana zvinoda yatinoti pachiru a neutral person or a neutral organization, a partial mediator. Saka tinoona kuti ndozvatanga tichikurukura seZIST kuti ZIST iripo pakuingenja mapato mairaya uye zvinema mapato kuwaunza patafura imwe chete pasina kutora diwi. Vanhu vachikurukura zvinoita kuti nyika ino ienderere mberi.
Zvichakadai vachamisa vatsanangura vaPatterson Dzamara semunhu aishanda zvikuru kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere uye aida mhinduro pakushayikwa kwemukoma wake vaItai Dzamara avo vakapambwa vakatsakatika muna 2015 nevanofungidzirwa kuti vasori. Ataura akamirira mhuri uye ari muzukuru wemufi vaPadi Dzamara vati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Kana sekuru wangu tarwadziwa jese zvisingaite Patisoni munhu anga asingasarudze mumuri munhu aibatanidza muri hapana kwaaisarudza kwese munhu aifamba zvakanaka nemunhu wese saka tikuti tarwadziwa zvikuru.
VaPatterson Dzamara avo vakashaya nezuro mangwana nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer vakatarisirwa kuvigwa kumusha kwavo kwamutoko mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.